mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi maviri nevasere 528. South Africa yavhara mabhodha ayo makumi maviri kusanganisira Rebid Bridge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi maviri nevasere 528, zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nemumwe 21 nezuro. Vanhu mazana masere nemakumi maviri 820 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi maviri 120 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi manomwe nevaviri 72 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 22,297. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 13,213. Mutungamiri weSouth Africa vasiri Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti nyika yavo yavharazve makumi maviri emabhodha ayo kusvika mwedzi unouya wakukadzi kana kuti February, kuri kurwisana kwayo nekupararira kwecoronavirus. Bhodha riri pakati peZimbabwe neSouth Africa reBide Bridge nderimwe ramabhodha avharwa. Mabhodha avharwa aya achangobvumidza kupinda nekubuda muSouth Africa kwemagonyeti akatakura mafuta ekufambisa dzimotikari kana kuti mbatya, vanorwarisisa vachida kunorapiwa, zvizvarwa zveSouth Africa zviri kudzoka kumusha, vamiririri venyika vabva kure vari kubuda muSouth Africa nevadzidzi vanopinda muSouth Africa zuva rega rega. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti South Africa yasvika pakaoma nenyaya yeCovid-19, vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinokurudzirwa kuti zvitevedzere mitemo yokurwisa COVID-19 iri kuiswa munyika iyi.
Denda reCovid-19 raramba richipararira zvakanyanya munyika yeSouth Africa, zvaita kuti vatungamiri venyika iyi vatore matanho akawanda anosanganisira kuvharwa kwemabhodha kwenguva yakati kuti, zvakarewo kudziviswa kwekufamba kwakanyanya, uyezve kuti vanhu pese pavanenge vari panze vachifamba mudzimotokari nezvimwe vange vakapfeka zvinovharidzira muromo nemuno, uyezvewo matano ekuti vanhu vagare mudzimba vasabude kunze kwekunge vaine zvakakosha zvavari kufambira zvakatarwa pamutemo. Zvakarewo kutengeswa kwehwahwa nezvimwe zvinodhaka kwambomiswa kwenguva ino kuti nyika ikwanise kurwisana nedenda iri.
Chirwere ichi chiri kuuraya vanhu zvakadini muSouth Africa?
vanhu vakawanda vari kuparara iko zvino. Vanhu vafane denda reCOVID-19 South Africa vava kudarika zviuru 33. Kureva kuti vanhu vakawandisa, saka panodiwa zvese zvingaitwa kuti denda ritapudzwe, rimiswe kufamba kwariri kuita.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvigere sei? Chii chiri kuitika kwavari?
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vese vanokurudzirwawo kuti vachengetedze mitemo iri kutaurwa iyi, nekuti zvese izvi zviri kuitirwa kuchengetedza upenyu. Nyika yeSouth Africa ine gwara rairi kutevedzera rekuti iwane nomba inodzivirira denda reCOVID-19. Zimbabwe haina gwara rakajeka rekuti ichawana sei nhomba yekudzivirira, asi South Africa iri kutora matanho akasiyana siyana.
Kuvharwa kwemabhodha kwadzoka zvekare vamavhinga, izvi zviri kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvakadini?
Tinoona kuti pakuvharwa kwaitwa mabhodha nenyika yeSouth Africa, mabhodha akasiyana siyana, anosanganisira mabhodha anonyanyisa kufamba nevanhu vakawandisa seBeit Bridge rinoenda kuZimbabwe, reLibombo, reMaseru Bridge, reOshuk, Ficksburg neCopfontein. Mabhodha ese aya vari kuti ivo vatungamirira South Africa vanenge vachitendedza chete vanofambisa motokari dzinofambisa mafuta nechikafu nezvimwe zvakakosha, vanofambisawo mishonga nezvimwe zvinobatsira paupenyu hwevanhu kurarama kweupenyu. Vanotendedza kuti zvizvarwa zvekuSouth Africa zvikwanise kudzokera munyika yeSouth Africa, kana kuti vamwe vese vanenge vakanzi vagari vemuSouth Africa mapermanent residence vanokwanisa kudzokera, nevamwe vanenge vaine mavhiza akakwana ekufamba, kana kuti vamwe vanenge vakamirira nyika dzavo madiplomats vanokwanisa kuti vapinde muSouth Africa. Zvakarewo South Africa iri kutendedza nekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kuti vakwanise kubuda panguva ino yakavharwa mabhodha. Zvakarewo vaya vanenge vachifamba pakati penyika dzakasiyana zuva nezuva kuti vaende kuchikoro kuSouth Africa vachange vachitendedzwa pane vamwe vese varambidzwa pakufamba kwese izvi. Izvi ndizvo zvatarwa makurukota eSouth Africa zvikataurwa nemukuru wenyika vaSiro Ramaphosa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nezuro bazi rezveutano rakapapaidza nzvimbo dzinokwirirwa mabhazi muHarare nemushonga unouraya utachiwana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nzvimbo dzokukwirira mabhazi idzi dzinosanganisa paCopacabana, paNarezende, paMarket Square, pamugwagwa wembuya nehanda, pana Simon Mazorodze nepanokwirirwa mabhazi muna Speak Avenue. Mukuru werimwe sangano rinoona nezveutano reCommunity Working Group on Health, Vaitai Rusike, vanoti kunyangwe hazvo kupfapfaidza nzvimbo idzi kwakaitwa nehurumende kwakakosha, hurumende iri kunyanya kuti ichibate yosiya, ichibate yosiya. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Dambudziko riri kuitika nderekuti zvinhu zvedu tiri kuita pachirungu yavanoti ad hoc, kana kuti tsuro yamukira mumakumbo. Isusu tinenge tichitarisira kuti hurumende matanho api neapi avari kutora maringe nechirwere cheCOVID-19 anofanirwa kunge ari matanho anova anotungamirirwa nemabasa epublic health, uye anenge ari evidence based, uyezve anenge ari matanho ari sustainable. Nekuda kwekuti zvekuspreya izvi zvakamboitika izvi gore rapfuura, asi papedza kuspreyiwa pakaregererwa mamwe matanho aikwanisa kupetsera mabasa anga aitwa ekuspreya iwawo. Saka kuspreya kwakazvimiririra kuri koga hakukwanise kukunda dambudziko ratinaro pane zvino izvi, nekuda kwekuti huwandu hwevanhu tikuona kuramba uchiwedzera, vari kubatwa nechirwere nevari kufa zvekare. Nekuda kwekuti matanho atiri kutora haasi matanho ari comprehensive, tunenge tichitarisira kuti kana hurumende ichitora matanho, ndaibva yatora matanho anoratidza public health approach hunobata zvese zvese, kwete kuti pamwe apa tobata, pamwe posara paine vende, pamwe posara paine gwanza. Ndo zviri kuita kuti dambudziko redu recovid-19 risapere uye dambudziko racho ritoramba richiwedzera.
Imi sesangano zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Isu sesangano tiri kuti hongu mamiriro aita dambudziko recovid-19 pari zvino izvi raakutoda kuti mumwe nemumwe mwana weZimbabwe ave nechekuita nekurwisana nedenda iri. Asi hurumende inofanira kuramba ichitungamirira zvekare mabasa edzidziso. Vanhu vanofanira kuramba vachipihwa dzidziso. Dzidziso maringe nemaguidelines ayo akatarwa neWorld Health Organization. Tiri kuona kuti kuvarairwa kwakanga kwapinda muvanhu kubva zvakabvenge zvabviswa malockdown measures zviya kwakakonzerwawo zvekare nekuda kwekuti mameasures aya ari kuti akaiswa dzimwe nguva orerutswa oiswa orerutswa hangaiwa. Chinotodiwa kuti tiri kudetedenda iri nderekuti kana zvikanzi mumwe nemumwe apfeke face mask, munhu anofanira kunge achitowanikwa akapfeka face mask. Kana zvichinzi vanhu ngavageze maoko, makanzuro anofanira kuita kuti vanhu vawaniswe mvura yekuti vageze maoko. Kana zvichinzi mabhazi anofanira kunge achicherechedza yavari kuti social distancing iya, zvinofanira kuwanikwawo kuti kwaiswa mabhazi akakwana kuitira kuti vanhu vasamanikidzane mumabhazi. Kana zvichinzi kumisika nekunoungana vanhu kuya, vanhu vanofanira kunge vachiitwa matemperature screening nezvakadaro. Zvese izvozvo zvinofanira kunge zvichiitwa. Asi dambudziko sezvanambureva nderekuti tiri kuti apa tikatibatei tombotsveta, apa tikatibatei tombotsveta. Iye zvino izvi tasangana nedambudziko guru rekuda kwekuti taakurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, taakuona vanhu vakawanda vari kurwara, zvipatara chaizvo zvazara zvaakufashukira. Zvimwe zvacho hazvichatokwanisa kunge zvichitora varwere vatsva nekuda kwekuti zvipatara zvazare.
Avo vange vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vari kufara zvikuru kuti vezvitoro vari kutevedzera kurudziro yavakapiwa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Asi kunyange vari kuti yavo zvinhu zvakamira zvakanaka, vamwe vashandi vomuzvitoro vanoti vamwe vatengi vachine dambudziko rokunzwisisa kuti mamask anofanirwa kupfekwa nguva dzose nemuzvitoro mese, sezvo paine njodzi huru yokutapurirana chirwere munzvimbo dzinopinda vanhu vakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Vemabhizimusi tinofara kuti vari kutevedzera zvakatarwa nehurumende maererano nekuedza kudzivirira chirwere cheCovid-19 kuti chisarambe chichipararira sezvo chasumudza musoro semhakure. Tinoona kuti vazhinji vakucherechedza kuti hapana mutengi kana mushandi anopinda muchitoro asina kupfeka mask uye asina kufafaidzwa nemasanitizer echokwadi. Tiri kuona zvakare kuti vari kuzama nepavanogona navo nepavanogona napo kuti vapinze muchitoro vanhu vashoma vashoma.
Ko izvozvo sei zvakakosha zvekuti vanhu vapinde muchitoro vari vashoma?
Kuitira kuti vakwanise kuchengetedza mita iya yekuti pakati pemutengi umwe neumwe panofanira kunge paine mita iyo yatinoti social distancing muchirungu. Uyewo kune vanotengesa mafruits vari kutedza murawo wakapiwa wokuti mafruits akufanira kugara akapekwa kana kuti akaiswa muzvimapepa mapepa.
Kose paine kurudziro yakadai pari zvino?
Kuitira kuti vatengi munoona kuti pavanopinda akabata mango ino oisiya, obata orange orisiya, obatawo umwe muchero osiya, uendawo kana kumavegetable akabata bhanduru remuriwo orisiya, mukubata bata imomo mune njodzi yekuparadzira chirwere cheCOVID-19. Saka vakateedza nomazvo kubva patakaita musangano nemakurukota ehurumende ava veku Ministry of Health. Saka zvino zvatinokurudzira izvi zvekuti veruzhinji ngavateedze matano ari kutorwa. Hatidi kuti isusu tirasikirwe neumwe neumwe wedu, nekuti tikarasikirwa nemutengi umwe chete kubudikidza nechirwere cheCovid kana mushandi kana ani zvake, tinoona kuti kurasikirwa kwenyika, kurasikirwa kwemhuri dzakasiyana siyana.
Pane imwe kurudziro here kana chenjedzo yamuri kupa vatengi?
Tiri kuenda mberi muzvitoro vachishedzera kuti aiwa chirwere cheCovid chiriko, garai makachena, makachengetedzeka, muchishamba maoko nesipo inopupuma, uyewo muchitora nguva muchishamba nemvura inoyerera kana pangava patepi kana kungava kuchingidzirana. Saka naizvozvo tiri kuona kuti isisu vari kuedza nepavanogona napo. Zvino zvinotifadza isisu sebazi reConfederation of Zimbabwe Retailers rinotungamirira kunyanya-nyanya vezvitoro vanoita zvekutenga nekutengesa.
Kukurudziro yekuti vaye vasingafaniri kushanda vavhare zvitoro kana mabasa avo iri kuteedzerwa here?
Munharaunda dzakasiyana-siyana zvitoro zvimwe zvanga zvisina mvumo yekunge zvichivhurwa zvakavharwa. Zvakawanda zvacho zvembatya zvinotengesawo zviri zvinhu zvisinga zvatingati zviri non-essential zvizhinji zvacho zvakavharwa. Vari kuteedza murau iwoyo.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. Mukroniko, hurumende inotsanangura mitemo yekuchengeta vafi ichiti vafi vanogona kuchengeterwa kwavanoda asi kuchitevedzerwa mitemo yose yakaziviswa nebazi rezveutano kuitira kuti pasatapuriranwa COVID-19. Hurumende inoti mutumbi unofanirwa kuendeswa kwaunochengeterwa uri mubhokisi rakavharwa zvokusakwanisa kuzarurwa. MuDaily News, nyanzvi mune zveutano dzinokurudzira kuti hurumende isimbise mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba vachiti COVID-19 yasvika pakaipa uye vanhu havasi kutevedzera mitemo yekurwisana nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamara Studio 7, mangwana nakanaka vatereri Studio 7. Zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg. Ndikumbirawo kubvunza kuvashamara Studio 7 kuti pamunotaurawo nevanhu vezanupf kana pamunotaurawo navamunangagwa, mutibvunzirevo patwitter yavakaisa musomo uyu vachiti vakagadzirira kudyidzana navaBiden kana kuti titi vakagadzirira kudyidzana neAmerica. Tava nenguva, tava nemakore tichiudziwa kuti America imhandu. Iwo vamunangagwa vachitodaidzira kuti pasine mhandu, vakadaidzira kasingaperi vachiti pasine mhandu, pasine mhandu, vachidzokorora. Saka zvino ivo kana vakazodyidzana neAmerica nhasi navaBiden, zvezvoreva kuti ivo vamunangagwa vava mhandu here kana kuti vava kuda kudyidzana nemhandu kureva kuti navo vava kutengesawo? Nekuti isu pataiudzwa taingudzwa kuti MDC imhandu inodyidzana neAmerica mhandu. Saka ivo zvonyora matwitter vachida kudyidzana, vanoda kudyidzana nemhandu. Tozodii isu mangwana? Ndokumbira vana veZimbabwe tinanganidze ipapo, uye ndokumbira vana veZimbabwe tipindure ipapo kuti saka kana vamunangagwa vakona vakasawirira naBiden vanobva tanga here kuchidaidzira futi kuti imhandu nokuti varamba kuwirirana navo? Ndokumbira utionesane vana veZimbabwe. Ndatenda hangu.
Mangwanani paStudio 7, makadiko zvenyu mashabarari yeStudio 7. Munoita basa rakanaka zvikuru. Tanga tichikumbirawo kuti hamera kuti mungatisvitsirawo kunani dambudziko ratinaro mazuva ano eCovid. Kumabhangi kunonzi hakuna mari every time, apaisi ukara kukuno seenza kutuwa na imwe extra money hauiwani. Saka taikumbira umuti shitireo kuresponsible authority ingatite kuti tipuwe mari kumabanga mazwana e COVID. Azibatiri kutisho tozi tiri pa lockdown mari yao inaye kubengi hauiwani futi. Inisheni ilo ribari na mbuziku. Ribari na mbuziku. Inini ndiri kutawara ndiri kuno kuchipingi. Haa, mabanga aneza. Mabanga aneza. Tinobonga. Mashoba.
Ya, pa Studio 7. Ukaona muna anotufanani za wa Donald Trump na Nelson Chamisa. Unangu wakatora sikangu kuri. Donald Trump wada kutasava Mnangagwa wanoti wakachiki wanoramba rupa masimpa nuza tuku chaura parisino kutizivai kuti wakariwa Mnangagwa zano nyato kuzia parisinish kuti wakachikiwa na Nelson Chamisa. Chamisa akangu ita sa Biden sa Barack Obama ndo vanu wanufana nizuwa na Chamisa vanu wakaziza kwete kupinda nge back door kuchikarisho madongi hakuna kwa shino enda. Mushanda kukutura wanu mzira, kuna kwa wano enda. Mushanda kupasa kudzanyirira vana. Zvisinga kwanisi kugara zvakanaka nevamwe munyika. Politics ya Robert Mugabe. Ne politics ya Mnangagwa. Zvasiyana ngekuri. Yava Mnangagwa yavaite hurumende icha. Hakuna hurumende icha inotongesa kudaro kushaisha kutonga. Muri kutonga zvechidzanyiriri zvoutso. Saka hapana kwa muri kuenda. Tererai, 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 vamwe vachikudzai. Iko zvipanga mazano zvenyu zvinokupangirai kuti itai zvakadai kudzvanyirira vana vamwe vanhu. Zvakambofamba sei? Zvisingagadzirisi matambudziko akatarisana nenyika. Izvi zviri 2021. Saka munofanira kuziva kuti vana vari kuda mabasa. Itai mabasa akutoka. Musachema zvirango, zvirango zvagara zviripo izvo. Itai zvinodiwa kuti nyika iendere mberi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 vatereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove
ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tikuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavirus munyika. Tichange zvitarisa zvekare nyaya yekuti chirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown icho chakatanga vhiki rapera chiri kukanganisa sei magariro evechidiki. Mure Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muchuchusi weWashington DC azivisa kuti guta iri raenda kumatare edzimosva richipomera mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mosva yekukonzera bongozozo muguta iri zvondirapfuura. Nemusi wechitatu zviuru nezviuru zvevatsigiri vavaTrump zvakapinda zvichisimba muparamende paCapitol Hill vakapunza mawindo nemagonhi vachitsvaga nhengo dzeparamende. Kunze kwekupunzwa kwezvinhu, bongozozo iri rakakonzera kufa kwevanhu vashanu. Nezuro nhengo dzeparamende dzeDemocratic Party dzakavhota kutongesa vaTrump nemhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kukonzera nyonganyonga. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vebato reDemocratic Party vapa mutevedzeri wenyika vaMike Pence kusvika nhasi chipiri kuti vatangidze zvekubvisa vaTrump pachigaro vachiti kana zvatadza izvi vamiriri veDemocratic Party vachatongesa vaTrump.
Zvakaitika ndezvokuti izvo vatungamiriri veCongress Mike Pelosi nebato reDemocrats vakanyora maarticles of impeachment anova anenge achii charge vaTrump nenyaya yembonga mbonga yakaitika mazuva apfuura. Saka vanyora ma articles iwayo vaka introduce kuti izo tombomirira kuti vanzwe kuna vapens kuti vapens vachaita invoke here imwe mutemo we America unoti izo kana president akanga aonekwa kuti ari kutadza kuita basa pane zvinenge zvichimukanganisa article 25 ichaita kuti izo vapens vati vaTrump vanga vatorerwe masimba saka namai Pelosi ndoza vakamirira kuti vanzwe kuti vapense vanoti kuitira kuti vangoenderera mumaperi nemaarticles of impeachment aya
kana mutevedzero mutungamiri wenyika vamike pence ava vakarega kuita zvavaudzwa naamai Pelosi chii chinoitika
chichazoitika ndechekuti izvo kana because amai Pelosi vati vanovapa ivo 24 hours which zvichiratidza kuti izvo kana pasina kunzwa mhinduro nhasi chipiri mai Pelosi nebato ravo remademocrats vachaita introduce maarticles of impeachment muhausi yavo kuitira kuti vagokwanisa kuvhota kuti voita impeach here vachichaja vaTrump neiyo mhosva yokumukira hurumende yavanoti insurrection.
Pane zvamunozivavo here pamusoro pavaBiden zvavanofunga pamusoro penyaya iyi?
Manzwiro atinoita ndeyekuti vaBiden vanga vari kufunga ivo kuti mai Pelosi vasaende pamberi neimpeachment nokuti vanga vachiti izvo vaTrump munhu wava kutoenda saka ngatichingoregai vakadaro ndokunzwa kwatinoita aiwo mafungiro avaBiden.
Muchuchusi weWashington DC azivisavo kuti ari kuendavo kumataredzi mhosva achimhangarira vaTrump mhosva yokukonzera bongozozo mudunhu ravo. Pane zvamungatiudzavo pamusoro penyaya iyi?
Vaattorney General veDC vati ivo zvinhu zvavari kufunga nezvazvo vachinyatsoongorora kuti vaTrump nevamwe vavo vose avo vakanga vachikushidzira vanhu kuti vaende vakonzere bongozozo kuhurumende yeAmerica vanoda kuti dai vanga vavachanja neinciting violence saka ndo macharges avari kuita consider Attorney General wavo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kambo kanobva kuna Alec Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi maviri nevasere 528. South Africa yavhara mabhodha ayo makumi maviri kusanganisira reBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.